Chekwatacha maoriazi, chikatadza kuenda kuno kwikwidza makundano ekosafa cup aya. Kane ngarike kutanga kubvira muna 1997 apo makundano aya akavambwa. Vanoona nezvekushambadzira mabasa muSports and Recreation Commission, muzvare Eleta Sanangura, vanoti vachiri kubhowa nyaya yezifa iyi, vachiwedzera iwo kuti vachazivisa sangano renhabvu iri nezvemamiriro erwendo rwavo. Asi muzvare Sanangura havana kupa nguva yekuti zvichaitwa rini, kunyange hazvo mazuva ari kufamba ekuti varayiridzi vaunganidze chikwata chavo nekutanga gadziriro. Mutauriri wevanotungamira nhabvu munyika vezifa vaxolisani gwesera vati ivo havasati vawana mvumo yekutendera chikwata ichi kuenda kumakundano aya ayo ari kuitwa kusouth africa kutanga musi wa 7 chikunguru. Mitemo yenyika inoti chikwata chese chinobuda kunokwikwidza kunze kwenyika chinofarira kutanga chapiwa mvumo nehurumende. Pamusoro pemvumo yekutenderwa kuenda kusouth africa, Maurias anofanira zvekare kupiwa mvumo yekupinda mukamba kuita gadziriro zvichitevera kumiswa kwakaitwa mitambo ine kusangana kwakanyanya nehurumende musi wa 14 chikumi. Kutadza kuenda kumakundano aya kunokanganisa Maurias zvikuru sezvo murayiridzi wechikwata ichi Zdravko Logarusic aruda kushandisa makundano aya kugadzirira mitambo yeWorld Cup iri kutevera. Asi maneja wavo vaWellington Bandari vane chivimbo chekuti Maurias achaenda kumakundano aya vachiti ivo kushaya gadziriro yakakwana hakuvakanganise kukunda.
Hazvina zvazvinotikanganisa nekuti tichirongwa zvatakatotarisa tikatoona kuti ndozvinotoripo zvacho izvozvo. Tarisira kuwina, hapana chimwe chatiri kutarisira.
Maurias ari mugungano rimwe chete neMozambique, Namibia nevaenzi veSenegal avo vakakokwa makundano esangano rekuchamhembe kweAfrica aya. Zimbabwe ndiyo ine mikombe yekosafa yakawandisa mushure mekutora mishanu ichiteverwa neZambia iyo yakatora mikombe mina. Mutsigiri weMaurias vaJonah Bona vanoti kunyange hazvo nhabvu yakamiswa munyika, Maurias anonoita zvishamiso kukosafa.
Ndinobhivha kuti our warriors they are going to surprise people and ndine confidence kuti maurias edu achaita chishamiso kumuzimbabwe and achatipa mazasa anotigutsa.
Mikombe mina yeZimbabwe yakatorwa nemurayiridzi mumwe chete Sunday Chidzambwa uyo aimbonzi Sunday Marimo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.